tinosangana nedu netinotambudza apo neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki. But ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyosangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka. Sekutaura kwandaita, munowanawo panewo marana vana apo nepapapo, asi isusu seZANU PF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena. Apa takungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka zvisina kushungurudzika nevamwe.
Vachitando, muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu?
Kana tichitarisa pamaelection osaamboitika, tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yekuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana, hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya nokukandirana matemo nokukandirana makobvu namatete. Asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navachati chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera, chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru. Tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise. Chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino takuenda kumavhotsi ndo pataona pachitanga kubuda mbeu, ndo patatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa. Kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fertilizer rava kupa mbeu, takatarisana nemazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kutenda kusarudzo, tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying.
Vachasi bato renyu ndofunga ndo riri kutaurwa apa, ndizvo here vachitando?
Chokwadi ndiyo iri kupa fertilizer nguva ino.
Vachasi
tinangotaura pane nyaya mbiri, pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu. Ndoda kutaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa. Makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu. Zvaizosvika mvura yanaya, munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here. Fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa, haichakwanisa kushandisika mumunda. Saka hurumende kwete misangano, aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa munhu wese, kwete masupporters emusangano. Saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please program haisi kushanda mushe, tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese. Mvura inenge yaenda, hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around ine new dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefertilizer nguva ichiripo.
Vachitando, manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi ase ebato.
Aiwa, ndinotenda kuti vachasi vanozviziva ende hatidi kuti tikandidzane mashoko makobvu namatete. Vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer, panoenda kundogovewa mbeu. Aiwa, tinoona vachimiramira makandidheti ezanu pf, tinoona pachiitazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia. Kana zviri zvehurumende, hurumende haina regalia.